Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare. Manero anasi uri musi wechina chivabvu 23 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gwaro raburitswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa's Pulse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore rino ra2024. Gurukota rinoona nezvedunhu remashonerland west, amai Marian Chombo vanonzi vari kutyora mutemo nezvavari kuudza masangano akazvimirira oga kuti aite. Mutungamiri wenyika yekenya woita musangano nemutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden kuwhite house. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raburitswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa's Pulse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore rino ra2024. Gwaro iri rinoti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zviviri nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 2.2%. Zviri kukonzera izvi kudhura kwezvinhu, kushaya simba kwemari uye mitero yakakurisa iri kubhadhariswa vemabhizimisi. Dzimwe nyika dzichakura nezvikamu izvi iMauritius, DR Congo neGuinea. Izvi zviri kupesana hazvo nezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo muturi Ncuve vari kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%. Vachitaura kuSouth Africa masvondo adarika vakatiwo Zimbabwe iri pakati penyika dzine upfumi huri kusimukira zvakanyanya muAfrica. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravanwive pane nyaya iyi pane zvaburiswa neWorld Bank izvi sezvo vange vasiri kudarira nharembozha yavo. Asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muchinafundo Gift Mugano.
Ndinofunga kuti World Bank yakawanzokuita what we can say in English generous, kana kuti vari very optimistic kutarisira kuti nyika yedu ingangoti dzamuke zviri nani.
Ane chikonzero chei?
Hurumende ndichitondera governor recentral bank vamushaya vanhu pavai presidenta yamandate policy musi wa5 April, ndakanyatsokuvanzwa vachiti tikutarisira kuti upfumi hwenyika huchawedzera ne0%, nekuti vanga vachiona dambudziko rikuitika munyika recrisis inflation, drought, zvakasiyana siyana izvo. Saka isusu sevana vanoona zveupfumi hwenyika ndinofunga kuti tichapinda munegative murecession, nekuti drought harina kunga takatarisira sezvirasosvikapa nditarisira sehurumende isaiti tarisira kuzvosvika palevhu yaiyi. Chimwe chete zvakati mari yeZimbabwe yapera simba zvakanyanya, zvekuti ndinoziva kuti patinonga tichifamba kufamba kwegore hatikwanisi kuzomita matageti edu senyika. Saka tiri kuona kuma negative percentage 2% negative, 3% negative. Zveworld Bank zve 2.2% izvi ndofunga kuti vanyanya kuita 2 general.
Ko zviri kunzwoka navamutuli Ncuve upfumi hunogona kukwira nezvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%?
Vamutuli Ncuve vane chishuwo chakanaka chaizvo kwemakore ese kubva pavakatanga kupinda muhurumende saminister of finance kuti nyika ingadai ichisimukawo zvakanaka. Chishuwo chavo hachifambidzani zviri paground. Mafigures ava anongotaura gore negore hazviwanzi kuzobuda sekudaro. Tinoona budget ravamutuli Ncuve tichitaura kudai Vakanga vakaita budget re 57 trillion Zimbabwean dollars. Pavakaita budget ravo iroro, exchange rate yehurumende, official exchange rate yanga iri pa $5,400. Tichireva kuti tikadivide the number iyo kuenda muna 57, budget ravo 57 trillion ranga riri about $10 billion equivalent. Vakati economy ichakura ne 3.5%. Kubva vashandisa anonzi maassumptions aya tingati maconditions afana ngari panzvimbo kuti zviitike. Vakati rate ichanga yakadzikama, mitengo ichanga yakadzikama, zvino rate yacho haina kuzodzikama, yakazoita chimbwa mupengo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare kuSouth Africa. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti zviri kuitwa negurukota redunhu reMashonaland West amai Marion Chombo zvekuti vapiwe magwaro emashanduro emasangano aya hazvisi pamutemo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevemasangano akazvimirira oga anodarika makumi manomwe nemana kuti nhoye svondo rino, amai Chombo vakati masangano aya anofanirwa kunyoresa opota achivapa magwaro ezvirongwa zvavanenge vachida kuita mwedzi woga woga.
Isu sehurumende tiri kutarisira kuti every month mofanira kutipa mai mareports ezvinhu zvamunenge muchiita pagroundi.
Amai Chombo vakatiwo vemasangano akazvimirira oga ava vanofanirwa kutevedzera mitemo yenyika yekunyoresa zviri pamutemo.
Isu seZimbabwe tine mitemo yedu yakadzikwa yekuti kana uchiya muno unofanira kuregista. Whatever, we have to be accountable and also you have to be transparent.
Asi pachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti zviri kutaurwa naamai Chombo izvi hazvisi pamutemo.
Minister kana ma district administration or administrators havana simba iroro rokumisa ma NGO basa kana kudemanda kuti vanofanira kuvapa zvinhu zvakawanda zvakadaro havana.
Muna 2021 vaimbove gurukota rezvedunhu reHarare vakafadzwa muguti vakarambidzwa nedare repamusoro kumanikidza masangano akazvimirira oga kuvapa mapepa emashandiro avo vachiti vasina kuita izvi vaizosungwa. Asi mutongi Justice Esther Muremba vakapa mutongo waiwirana nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum neCrisis Zimbabwe Coalition vaimirira masangano makumi masere nemaviri kuti zvaitaurwa navamuguti zvaisava pamutemo. Kobhiri idzva iri riri kuzewa mudare reparamende haripe hurumende masimba aya here? Tabvunza vamutasa.
Dumbiro remutemo riri kugadzirwa rePVO Amendment Bill harisati ramutemo, saka vafanira kutora zvinhu zviri mubhiu imomo vachiita kunga mutemo watoapo. Unhubu chete neunharadada hwokusada kutedzera mutemo wenyika, constitution yenyika.
Mukuru wane sangano rinorwira kodzero dzevechidiki reyouth empowerment vabhasiu mare hwanani vanoti zvinodiwa kuti sangano rishande zvakawanda kusanganisira tsamba yemapurisa, kupiwa mvumo nemasabhuku pamwe nanasachigaro vemapato, izvo zvavanoti hazvisi pamutemo. Asi mukuru wesangano reFarm Community Trust vaBarnabas Mohoma vanoti hazvina kuipa kuti masangano anyorese vachiti vanoita zvematongerwo enyika ndivo vane dambudziko.
If you take a census yerabuchema ndivo vanoita zvegovernance.
Mumwe akapinda mumusangano wakakokerwa naamai Chombo mugaro wekukariba muzvari Mavelas Mazhinji vanorarama neurema vanoti vanodawo rubatsiro rwakanyanya kubva kumasangano akazvimirira oga aya.
Pari kuoperata all these organizations tine chichemo chekuti let's have a look to disability community.
Hurumende ine bhiri reprivate voluntary organization iro riri kushorwa neUnited Nations richinzi richakanganisa masangano akazvimirira oga kuita mabasa avo. Asi gurukota lezo mitemo, vaziambe, vanoti hapana chakaipa papiri iri sezo, richibatsirawo kuchengetedza nyika, kubva kuvavengi, nekutipa save, nevanoshandiswa, nevanoita zveutororo, pakufambiswa kwemari. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Musangano wepagore unotarisa nyaya dzekurima weAgriculture Dealers and Manufacturers Association of Zimbabwe kana kuti ADMA Agricultural Show watanga muHarare nhasi varimi vanopfuya zvipfuwo nekugadzira nekutengesa mishonga vachisangana kutsvaka nzira dzekusimudzira mabasa avo. Musangano uyu uri kuitirwa kuAgricultural Research Trust muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga West Studio 7 abata murimi wekumacheke vaOsil Majahanjani.
Gungano rakadai so rakakoshera kuti murimi anenge akwanisa kuunganidza kuti aite zvinhu zvimwe chete panzvimbo imwe chete, donzo rake ririro kuziva ruzivo panenge pane masuppliers emaproduce, pasuppliers emaproduct, emaservices anenge amawo ari panzvimbo iyo. Mafarmers mazhinji anomanya-manya pasi rese kutsvaga denho reruzivo.
Nzira itsva dzekurima idzi dzinotaurwa dziri kutambirika sei muvarimi umu?
Zvandaona makore mashanu apera, smart farming yavano taura hushandiswa kunoitwa zvokurimisa zvinyowani kana zvemazuva ano zvatambirika, nekuti zvabatsira kukwezva vechidiki kuti vafarire kurima kana kuuya into farming. Vanokwezwa nezvechizvino-zvino zvokuti munhu wechidiki anoda kuti ndinoshandira mugreenhouse, haadi kuti ndoshandira pamunda uri panze, ndinoshanda nchita artificial insemination, haadi kuti ndatora bhuriri ndarifudza richizomitisa hadzi yake. Vanoda kuita zvine technology mukati, and vechidiki that labor force ndo yasara iripo ine ruzivo, ndo vana vari kubva kumaunivhesiti nemakoleji makore anaya.
Matambudziko api ari kuuya nenzira itsva idzi?
Matambudziko ari kubva pagenerational gap. Vanhu kudhara-dhara vaingoti kurima ndekwemadhara nechemberi, kasi pachizvino zvino manje, nekuti vanhu vakazoona kuti aiwa mari iri muvhu, like iko zvino the use artificial intelligence mukudetermina crop moisture requirement, mvura inodiwa nemacrops pakudetermina harvesting period kana kuti maturity crop, kana pakuita kuti mombe yangu yaenda pahiti ndeipi. Vakwegura vazhinji havana kudzidziswa zvemakombiyuta, kasi ndinovimba pakaita service provider anochidaidza mafarmers vakawanda kudai achivadzidzisa kuti ndiri kushandisa madroni ariko zvindege zviriko izvi kusprayer, hauchabereki nepse kumusana, ndo zvingazobatsira.
Avo vange vari murimi wekumacheke vari pachipangamazano chezvekurima vaAustin Majahanjani vange vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Direct from Washington. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House wazivisa kuti America ichadoma Kenya senyika yekutanga isiri mugungano reNATO yaichashandidzana nayo muAfrica yose. Izvi zviri kuuya apo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatambira kumuzinda wavo muWashington DC mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto. Vana veZimbabwe mwedzi uno vakange vapiwa mukana wekuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro pebhiri riri kuda kuitwa mutemo rakanangana nemashandiro emasangano akazvimirira rePrivate Voluntary Organization PVO Bill muhurongwa hwaitungamirwa nekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu, asi misangano iyi yakakanganiswa kumatunhu anoti Chinoi, Harare, Masvingo neMutare, uko vanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANUPF vaitsigira bhiri iri vanonzi vairambidza vamwe vane pfungwa dzakasiyana nedzavo kuti vataure. Mukuziya nezvenya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie pamwe nerimwe gweta vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vaMasie kuti vanoona sei zviri kuitika izvi pamusoro pebhiri iri.
Tichitarisawo kuti masangano ari muZimbabwe achaafektwa nebhiri iri, masangano anobatsira vanhu kupa chikafu naamwe anobatsira vanhu kuaccessa yatingati information. Zimbabwe pari zvino toziva kuti yakatarisana nedrought yaisati yamboona makore apfuura, saka aya masangano iyayaya ari kuafektwa nemutemo wouda kuiswa ari kubatsira zvakasimba mumaruwa kuti vanhu vawanewo kana chokubata. Saka kana mashoko akudai so achibuda zvinhu zvisingatambiriki zvakanaka, and would beg them to reconsider.
Dr. Mavaza, munoti nedanho iri pamwe nezvataurwa navaMasie?
Bhiri riri kutaurwa nezvaro kana mutemo uri kuda kuunzwa uyu hausi kurambidza kushanda kwemapato akazvimiririra, asi mutemo unoita kana pachirungu atingati regulate unotarisa mashandiro avo kuti vari kushanda zviri pamutemo wenyika yedu here, nekuti hakuna nyika yaunonoshanda usina kutedza mutemo wenyika iyoyo. Kuno kuEngland kune the Charity Commission, mungangotanga charity yenyu muno mukasaroida pasi pemutemo wenyika ino. Saka hapana chakaipa kuti nyika yeZimbabwe ive nemutemo unotarisa kana kuti unodzoredzera kana kubatsira vanhu vanenge vauya kuzoshanda vakazvimirira.
vaMasie, tiri kunzwa maO veterans kana sangano revakarwa hondo vari kuti vatori pakati pekuumbawo sangano ravo rakazvimirira rinenge richipikisana nemasangano aripo avari kuti ari kushandiswa nenyika dzekumawirira. Munotii nedanho iroro?
Everyone muZimbabwe ane right yekuassociata nekuti adisassociate in terms of the constitution. Saka kana vachida kubuditsawo kana kuvambawo pato ravo ratikati NGO yavo vachiitawo mainterest anenge vachiadvanza, zvinhu zvinotokurudzirwa in terms of our constitution. But chatikuramba manje ndechekuti paite kakusarura kuti kuda ava vanenge vafoma bato ravo vachave vachipuwawo atingati mafavorable conditions pachidzirehistwa vamwewo vanenge vachishandawo namumasangano anenge achibvawo kana kuti anenge achishandawo nedzimwe nyika. Zvinhu zvatikuramba izvozvo. Ende ndikuda kupindura vaMavaza kuti muZimbabwe magara mune mutemo unoregulata maNGO unonzi Private Voluntary Organization Act. Uyu mutemo wagara uripo, ende uyu mutemo uyu wakatomboshandiswa mumamwedzi apfuura kutodhirejisa amumaorganization. Saka apa uyu wakuchiuya manje ukuuya uchiwedzera kumbunyikidza yatingati freedom of association yemabato anenge akazvimirira anenge achibatsira vanhu. Izvozvo ndo zvatikuramba.
Dr. Mavaza, tanzwawo vakarwa hondo vari kuti vari mushishi yekugadzirwa kusangano rinenge richipikisana nemasangano akazvimiriraya. Munotii nedanho iri?
Danho ravarita rakanaka. Chavari kutadza ndechekugadzira vane chinangwa chekupikisa. Vanofanira kugadzira vane chinangwa chekushanda vese, asi pavanenge vaona kuti vavari kushanda navo vari kurwisa mutemo wenyika, vanofanira kumira vakamirira mutemo wenyika. Haungangotanga nekugadzira bato rekupikisa usingazivi chaunoda kupikisa. Havarambidzwe kutsvaga bato rakazvimiririra kana kuti chikwata chakazvimiririra chisiri chehurumende chinoshandawo chichiita zvimwe zvisiri kuitwa nezvimwe zvikwata zviripo. Basa nemapato akazvimiririra aya harisi rekurwisana nehurumende, nderekuvandudza upenyu hwevanhu. Ibato rekubatsira.
Touya kwamuri vaMasie, takaona misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri irori remashandiro emasangano akazvimirira ichikanganiswa mune mamwe matunhu. Tichizonzwa zviri kutaurwa nevakarwa hondo izvi, tingati here zvichazobuda mupfungwa dzakaunganidzwa nekomiti yeparamende zvinhu zvichange zvichizotambirika?
Zvinhu zvacho zvichabuda apa handioni senge zvichave zvichivaka, because apa tiri kuitika ndechekuti pari kuita makakatwana nevamwe vari kuonawo sezvataura vaMavaza kuti vanoda kuvumbawo sangano amasangano avo vachipikisa. But apa tofa kutarisa chinangwa chemaorganization iyaya anonzi maNGO kuti why are they needed munyika.
Dr. Mavaza,
zviri zvanga zvoitika pese pese panenge pane mutemo unoda kugadzirwa, asi takazoongorora kana mbiri zvanga yapera vanhu vanozogara pasi pfungwa dzevanhu dzonzi kuikwa. Saka vane kodzero yekuramba kutambira kana vafunga kuti pfungwa dzavo nemiono yavo haina kuonekwa, uyezve vane kodzero yekugamuchira kana vafunga kuti pfungwa dzavo dzakadayirwa dzakatambirwa nenhengo dzeparamende dzaita se dzaitsvaga pfungwa nemiono yevanhu. Saka mhirizhonga inenge yaitika munzvimbo dzakasiyana siyana hairambidze kuti basa riendere mberi.
Abo vange vari gweta vari nengo ya ZANU PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare ku Britain ne Studio 7. Manzo wavo zakare kubva ku gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kenneth Masie vari parunare ku Texas muno mu America murukuro yanga yachikokwerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Dunhu rePennsylvania nderimwe rematunhu mashoma emuAmerica anogona kuti munhu akwanise kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutori wenhau weVOA Scott Stens anotipa nyaya inotarisa zviri kuitwa nevari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi vaDonald Trump navaJoe Biden. Nyaya iyi muri kuyeverengerwa neni Tanonoka Wande. Muzvinafundo Michael Sanchez avo vanodzidzisa zvematongero enyika paTemple University muPennsylvania vanoti
we went for Donald Trump in 2016.
Mugore ra2016 dunhu rePennsylvania rakavhotera vaTrump. Muna 2020 rakavhotera vaJoe Biden. Asi mavhoti avakawana akanga akasiyana nezviuru makumi mana kana zviuru makumi masere chete mudunhu rine mamiriyoni nemamiriyoni nevanhu. Saka maonero edu sedunhu haana kunyanyosiyana.
Vanoti nyaya dzinonyanya kutarisirwa nevavhoti mudunhu iri inyaya dzezvoupfumi uye kupinda nekubuda kwevanhu munyika vachiti
there's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positive.
Vanhu vanotsigira vaBiden vanotaura zvikuru pamusoro pezvavanoti vakaita mukusimudzira zveupfumi. Asi vanhu havasi kuzviona. Saka vanhu vachiri kunetseka nenyaya iyi. Vanhu havasi kufara neuwandu hwevanhu vari kuuya kuzopotera muAmerica. Zvikuru vachibva kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika. Vanhu vemudunhu rino havasi kufara havo kunyangwe riri kure kure nemigani yenyika.
Kutsvaga rutsigiro muPennsylvania kwavaTrump kunosanganisa kushora Biden pamusoro pemamiriro akaita zvino kumuganhu wenyika uye mamiriro ekunze.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border with the
tikada kufungisisa nezvinhu zvatinomanikidzwa kuti tiite mamiriro ezvinhu kumaborder kusazvimiririra panyaya yemafuta yekufambisa dzimotokare. Motokari dzemagetsi dzatinoda kumanikidzwa kutenga. Ndiani anoda kutenga motokari inoshandisa magetsi upenyu hwake hwose?
Nyaya yemotokari dzemagetsi nezvimwe zvinotengwa kuChina inyaya inonetsa mumatunhu anogadzirawo motokari uye kune vashandi vanoita zvematongero enyika. Mwedzi uno vaBiden vakawedzera zvakapetwa katatu mitero inobhadharwa pazvinhu zvinogadzirwa kuChina zvinosanganisa motokari dzinofambiswa nemagetsi vachi. Chiti China haitevedzeri mitemo vaBiden vanoti
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers period.
VaTrump vakaudza vane futi muPennsylvania kuti vaBiden havakwanise kuti vatungamire mamwe makore mana.
Joe Biden is the worst.
Joe Biden ndiye mutungamiri akundikana kupfuura vatungamiri vose munhoroondo yeAmerica.
VaBiden vakakurira muguta reScranton muPennsylvania uye vanotsvaga rutsigiro vachishandisa ukama hwavo nevashandi vemudunhu iri. Vanenge vachishoravo vaTrump vachiti munhu anoudzwa zvekuita neshoroma. VaBiden vanoti
we all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Kubva zvataikura mukuona kwangu ndinoona America iine remangwana rakajeka. Aya ndiwo maonero enyuwo imi vanhu vemuPennsylvania.
Svondo rino mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vaitsvagavo rutsigiro mudunhu rePennsylvania kunove kechina vachienda kudunhu iri gore rino vakati
we believe in the promise of America, a promise of freedom, equity.
Tinovimba neAmerica inotipa rusununguko kuenzana kwevanhu, mikana yekuita zvakasiyana siyana uye nemitemo inoshanda zvakaenzana pavanhu vose.
Amai Harris vakati vavhoti vedunhu rePennsylvania havafaniri kunyengerwa navaTrump nevamwe vavo vachiti
in this moment extremists are trying to divide our nation.
panguva ino vanopurikidza mwero vari kuedza kupesanisa vanhu munyika medu uye tinovaona vachikurudzira ruvengo pakati pemarudzi.
VaTrump vakaudza vanhu muPennsylvania kuti vari kukwikwidza kuti America ive nechiremera zvakare vakati.
Tichadzora chiremerera munyika. Makore mana apfuura pandaitungamira tairemekedzwa pasi rose. Iko zvino tiri chiseko chenyika dzose, izvo hazvisi kuzoitika nguva yakareba.
Ongororo yakaitwa mwedzi uno nebepanhau reFiladelphia Inquirer inoratidza kuti vaBiden navaTrump vakaita mangange mudunhu iri kuri kuti sarudzo dzaitwa nhasi. Asi vaBiden vave nerutsigiro rwevechidiki nevatema avo vakavavhotera kakawanda makore adarika pavakakunda. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Scott Stearns. Mukaverengerwa neni tanonoka wande VOA Studio 7 Washington DC. Ihave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinokumbira kumbobvunza avo vanoona nezvesports ava kuti ko kana vachione nyika ichinzi haina ground rinokodzere kutambirwe bhora asi ivo varipo, nyika iyo ndiko kwerete rimwe ground kunze kwenyika, zvinotaurei, vanofungei?
Tinoda kutaura pamusoro pavachiwenga, vachiwenga vanove vaenda kuChina kunorapa. Kuire pamwe vangokaruka acho. Kuda vapfuura saka tichavo. Taida vokuti kuda kana zvichibvira avo dai vaitaura kuti vanonzwei. Kuda nyika ingavana matirira sezvo handiti vanodikamwa nenyika. Asi vataure kuti ndava kuenda kuSingapore ndinonzwa musoro handinonzwa gumbo, then vanhu vachava namatirira.
Moroi, moroi, moroi. Vana mukoma blessing. Ndangara sitambotaura zvangu pamusoro pemurume anonzi ndimunangarwa. Munangagwa auraya nyika, hapana zvaanogona.
Ndikukumbira hama dzinodikana pastudio 7, vamwe vanhu hamunoisa pamaindavhizi pazanupiefu anotiuraya neshungu. The likes yamavhaza uya mavhaza varume mavhaza mavhaza anotiuraya neshungu varume, mapindurira anoita nematauriro anoita so zvinorwadza. Hameno kuti ndikatanangura sei mavhaza anotirwadza varume, regai kutisira vamwe vanhu anotirwadzisa mweyo wedu vakomana. Munhu asingagari muZimbabwe akatotizwa namai Zimbabwe, asi ungazwa achipindura aita senge anogara muno muHarare kana muMutare.
Ndida kutaurawo nyaya yekumurume anonzi Jobska. Murume anonzi Jobskara uya tikada kutosa nyaya yake haana nemhosva yaanayo. Yakupomera mhosva kuti nzi akanotaura chokwadi ari kunze kwenyika kuGeneva. Tikada kutasa utongeri hweZimbabwe hausi utongeri hwejekerere. Vanombunyikidza vanhu nguva zhinji, kunyanya nguva dzedzesarudzo vanombunyikidza vanhu. Saka murume anonzi Jobskara haana kana mhosva yaanayo. Chiripo ndechekuti vadangoti vangu arongoramba ari mutirorongo, angoramba ari mutirorongo murume haana mhosva yaanayo.
Makadini muri yeZimbabwe, makadini muri yeZimbabwe. Vamunangagwa vaotikuwadza nezhara mumwe matinokofamba tichigaro. Matinakana chikafu kuti vanhu vanongopona zvekutsvaga, but ivo nemhuri yavo vakagara zvakanaka imo muZimbabwe. Vadzidzi kuchengeta vanhu, senichengetera unoita mapurezidhende dzimwe nyika, kwete kungoda kunetsa vanhu. Ndatenda zvangu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Round Table na 8 Manero Ano, tiri kutarisa nezvenyaya yevanasikana vari kuroorwa kana kuroodzwa vasati vabva zera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gwaro rabudiswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa Spouse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika 15 dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore ra2024. Mutungamiri weKenya woita musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuWhite House nhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vii